parizvinezvo hapana nhaurirano kana hurukuro dziri kuitika kuTNF. Kufamba kweTNF kunotungamirwa nachairman weTNF. Chairman weTNF ndiye anodeedzera musangano, vanhu voisa maagenda items maparties to the TNF, vanoti matrade union, employers organization as MCOS, and government representative. Kana vaisa maagenda items musangano wozogarwa pasi woitwa. Pari zvino izvi hausati wadeedzerwa, saka hatisi kuziva kuti musangano unoteera uchaitwa riini. Takapedzisira kusangana muna June, saka ndomamirira zvakaita pari zvino izvi.
Ko, pane zvamakambowirirana zvacho pane chiri kuzadzikiswa here?
Pane zvatakabvumirana hongu kune zvimwe zvatingati zvakazadzikiswa kana kuti zviri kuzadzikiswa. Chandingataure pane izvozvi ndeche kustabilize Zimbabwean dollar. Takati toda kuti currency yedu itwe stabilize. Tinenge tiri kuona kuti iri kuita stable. Chatisiri kuziva yedu ndechekuti zviri sustainable here, kuti zvinoramba zvakadaro here zvichienda mberi, nekuti tichiri kuona kuti demand yeforeign currency yakakura kupfuura supply. Saka tizive kuti auction system iripo icharamba yakastabilize here. Tiri kuonawo kuti inflation haisisiri kumhanya zvayanga ichiita, kunyange yakakwira zvayo iri pamusoro, asi tiri kuona kuti yakuita ichidzika kana kuti yakuita ichiita flatten, kureva kuti maprices haasisiri kunyanya kukwira sezvaanga achiita. Takabvumiranawo zvakare kuti kuitwe stimulus package. Stimulus package yakaanaunzwa nehurumende yekuti mabhizimisi abatsirwe kurikavha kubva muCovid. Chatisati tachanyatsoona kupiwa kwemari kumakambanies, asi chibvumirano ichi chakaitwa. Asi tine zvimwewo zvichiri kubikwa, zvatingati zvichiri pamoto, zvichiri kugadziriswa.
Ndezvipi izvi?
Tine zvemutemo weLabour Act munyowani hausati wapera kugadziriswa. Tine zveProductivity Institute hazvisati zvapera kugadziriswa. Tine zvimwewo zvisati zvanyatsokugadzirikazvo, asi zvimwe zvacho zvaimprovawo, sezvatingati magetsi anenge ari kuwanika mazuva ano. Petrol inenge iri kuwanika asi yaakutengwa nemari yekunze. Zvimwewo zvichiri kuenderera mberi, saka tingati hongu it's a mixed bag. Pane zvimwe zvagadzirika nezvimwe zvisati zvagadzirika. Saka todayira kuti tikaramba tichitaurirana tinokwanisa kugadzirisa zvinoda kugadziriswa. Asi chikuru chisati chagadziriswa inyaya yekuti tisvike pane inonzi social contract. Social contract ndiyo inozotibatsira kuti zvinhu zvedu zvinostabilize, zvakaita sekuti sei inflation ikakwira chii chinofanirwa kuitika, kana kuti kuma wages nezvimwe zvakadaro.